murongi wemisangano muzanpf va Mike Bima vaudza vatori venhau kuti vachakukwidza vakamirira bato iri musarudzo dzenyika dziri kutarisirwa gore rino vachasarudzwa muswa 25 kurume.
President vedu mupati varivo zvemunyori mukuru first secretary wezanupf comrade Dr. E.D. Mnangagwa vakazoti ivo ngakuchiitwa maprimaries musi we Saturday inova Saturday ino kuti maprimary elections aitwe date redu nerichiti 25 March.
Vabima vati bato ravo ratumira nhume dzepolitibhuro kunozivisa kumatunhu akasiyana siyana avo vakabudirira kuti vapinde musarudzo dzemaprimary election idzi. Vaenderawo mberi vachiti bato rezanupf rakabvumira nawo kuti avo vakabva kumapato anopikisa vachienda kuzanupf vakwikwidze maprimary elections emakanzuru nenhengo dzedare reparamende chete. Vabima vatiwo vakatambira magwaro akawandawo kubva kuvatori venhau kana kuti macvs asi vakati
ndataura kuti kune vamwe mareporters nevamwe vakadaro vandinofunga kuti kana vachinge vakuzokupinda musangano vanenge ndofunga vakuregera mabasa avari kuita, nokuti mabasa atinenge atiri kutarisa aya mabasa kazhinji anoda full time commitment.
Asi izvi zvashorwa nemumwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa.
Majournalist anofanira kuva neutral kana akuenda kundokondesa ZANUPF political activity kureva kuti vakagara vari vanhu veZANUPF, saka muchiona kuti zvinhu hazvifambe zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaStanford Nyatanza vatiwo bato rezanupf rava mberi kune mamwe mapato mukugadzirira sarudzo.
Kuna bato rezanupf ratotanga kugadzirira sarudzo kuburikidza nekutotanga kuita avo maprimary elections vatoisa date but tiri kuonawo kuti mapato anopikisa haasati anyatsa kutanga kugadzirira kusarudza macandidates avo achavamirira musarudzo idzodzi.
Asi vatiwo vanokatyamadzwa kuti vatori venhau vakanyorera kuratidza chido chekukwikwidza mukutsvaga vamiririri vebato rezanupf vachiri pamabasa.
Vanotapa nhau mapublic broadcasters vari kuparticipatawo musarudzo dzezanupf. Zvinokonfirma zvatagara tichingotaura kuti vatapi venhau mapublic broadcasters vakarerekera kudivi rezanupf.
Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekambani yeZimbabwe Broadcasting Corporation vaJosiah Tai pamwe chete nasachigaro weZimpapers vaTommy Stole kuti tinzwe nezvenyaya yevatori venhau vari kukwikwidza ava. Asi mukuru weZimbabwe National Editors Forum vaNjabulo Ncube vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti vatori venhau vanoda kukwikwidza vasiye mabasa.
Takaitaura kudhara kuti kana journalist afunga zvekupinda zvepolitics zvemapolitics enyika vanofanira kusiya newsroom, fanira kuresigna basa voita zvavo zvepolitics yavo.
Vamwe vevari kunzi vari kutarisirwa kukwikwidza mumaprimary ezanupf vanosanganisira mutori wenhau wekuzbc vaRichmond Siyakurima navatendai Munengwa uyezve vatatenda Chipungaidze vanoshandira Zimpapers. Pavatori venhau ava hapana watakwanisa kubata kuti tinzwe divi ravo. Vabima vati vazhinji vakaratidza chido chekumirira bato rezanupf vakabudirira vachiti vashoma shoma ndo vakarambidzwa. Mumwewo vakarambirwa ndevakuda kwache Damson vachipomerwa mhosva yekuvhiringa vashandi veZimbabwe Electoral Commission avo vaidzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuvhota kuepwes. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaDamson kana kuziva vamwe vasina kubudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.